naudze Studio 7 muchidimbu Zim Minute zichibva kumuzinda we Voice of America uri mu Washington DC. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hezvino zviri munhaudze dzedu dzanhasi na 7 PM. Mapurisa oyambira veruzhinji kuti vasiyane netsika yemhirizhonga munguva yesarudzo. Zimbabwe yogadzirira musangano weSADC nemugovera kumaputo kuMozambique. Politburo yezano PF yozeya zvakurukurwa nedare remakurukota panyaya yesarudzo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhaudze dzedu dzanhasi dzamuchapiwa na Blessing Zulu na Jonga Kandemiri. Musakanganwe chirongwa cheLive Talk na 8:30 PM. Apo tichakurukura nemi vateereri zvigutsa zvemutemo munzira yekuenda kusarudzo.